hamena kuti chivari kutaura nezvachondeichiyi ndechii ichocho. Lendi yese muZimbabwe mwene wayo ndipresident. Saka unyange uri mukuru weopozisheni, uri mukuru weburial society, uri mukuru wamashoko ese nekudai izvizvi, lendi yaunenge uchishandisa yese unenge wakatoipuwa napresident. So havagoni kuti vatsoropodze kuti vamonzera vapuwa lendi napresident vasingatsozvitsoropodziwo pachavo pakupuwa lendi yavakakura vari, nyange iri zvayo yekumaruzevha uri yekuma-A2 fund. Yese lendi yese munyika muno nezve ndeyapresident.
Saka vamonzora vapinda sei apa vacharamba ivo vari vebato rinopikisa, vanozowana sei munda?
Vamonzora vangave zvavo opposition league, asi tokutanga ndichikuti chizvarwa chemuZimbabwe vanokodzera kupuwa munda sekupuhwa kunongoita munhu wese. Hazvizi hazvina basa nekuti uri kubato ripi, nekuti chikamu chekugova nyika chikamu chakanangana nevana veZimbabwe. Tisingatarisiri politics dzavo, tisingatarisiri ruvara rwavo, tisingatarisiri nzeve dzavo kuti urehe kana kuti ipfupi. Aiwa, tinongopa munda kana uchinge uripo nekuti uri chizvarwa cheZimbabwe. So apa hapana nyaya zvapapa, ngavarege zvavo kupedza nguva kuswera vachitenda bhonzo rakaoma.
Ko vanotika minda iyi inenge inongopiwa kune vanenge vakareregera bato reZANU PF nevashoma vanopikisa vanenge vachinzi vanodyidzana nebato riri kutonga kana kuti nemutungamiri wenyika?
Hameno kuti vanoziva murume anonzi Welshman Nyerere akapuhwa purazi nguva yandakapuhwawo ini. Ini ndandiri kuZANU PF iye ari kuMDC, asi tese takapuhwa mapurazi nobva tagara takainzana. Zvairere chii? Ivo vatangirai chaivo chaivo, vanga vaine munda kunyazura, munda wanga warimwo wanga warimwa wevhu ranga riri rapeste. Saka vanga vamuzani here naivedue? Vamwe vari kunze kwenyika hatomboziva kuti poritiki dzavo ndedzei, hapane munda muno. Ko varungu vari paminda hapana umbowo kuti vanosapota ZANU PF, hatomboziva kuti vanovhota sei. So handifungi kuti apo pane nyayapo. Chakangoitika chete ndechekuti, tadzokera zvedu muhistori, pakatorwa ivhu pane vamwe vanga vari kuopposition vaifunga kuti idambe.
Munorevei apa vacharamba mungatsanangura?
Vaifunga kuti murunda hanzi arwo, ndokubva vafunga kuti zvichakonga zvichadzokera shure. Ndokubva varamba minda, ivo vatanisa vari papa, vakaramba minda, vakaramba matrakta avakapuhwa navagoni. Ndingatopu kana vange vachida kupikisa ndavauye pamhepo tichitaurira neizvozvo, vakati ina handidi handitori zvinhu zvokuba. Nezvavakataura ivo havana kubva kuti irifa rechi, irifa renyika. Saka iko zvinezvi chaakunetsa mange ndechekuti vanhu vaona kuti ZANU yatsunga, and ZANU ndeyekutsunga makore ese, chayatara yatara, right? Vaona kuti zvabudirira, vaakuita chii? Muramba mhuru kunokumbira minda yavakanga varamba.
Asika vamwe vanoti ukazobuda musangano zvatakaona vamwe vakaenda muhupoteruumu vanga vakuda kutorerwa minda, hazvizoite mutauro here izvozvo vacharamba?
Panotongoita mutauro kana ukaenda kuhupoteri uchitsoropodza zvinangwa zvechimurenga, zvinangwa zvenyika. Tomboti waenda kuhupoteri waakukumbira masanctions kunyika yako, iye nyika yacho waroda kuti irwadziswe, yokupa ivhu rayo kuti ushandise. Zvingaitika izvozvo?